Mundi Nazi, Japraiser. I just want to say thank you to all my fans. I love you so much, guys. Thank you. I got to collab with my Diamond Platinum song on the Watora Mari. In the Massong, which was a Kanaka from Africa, but Tanzania, I mean, Africa, yes. So Takasalva to Chita concert, Takatuni, the Serbo to Watera Mari concert, Ruitika Nazi by HICC, Mwangari. So we have some of the animal friends, Gangotin, the friends all over Africa. So the love and support me kusiki simudzira kwaakati.
Vatsigiri venyu vangatarisire chii pa mutambo wenyu wanhasi?
Kazhinji kacho vatsigiri ndivo vatinoitira basa rekuini. Naizvozvo tinoita kuti vatisimudzire kufara kwavanenge vachiita kana kuti kufadzwa kwavanoitwa nemhanzi dzedu. Saka tiri kupromisa kuti nhasi we're not going to disappoint. Tiri kuvapa show chaiyo chaiyo yavari kutarisira end. Tiri kuvapa show ichavanakidza. It's going to be a day to remember.
Muri kutanga kumanguva
iyi. Okay, tine vanyimbi vakatowandei vachambotanga kuridza kubva around 9 o'clock kusvika makuseni. Todaro tichapera around 3-4, saka kusangana 9 kusvika na 4 pakari paHICC Harare.
Pane vamwe vamataura kuti vachange vachiimba imbo, tipeiwo vashoma vacho kuti ndianani musati maridza imimi.
Tichange tina XQ, tichange tina Killer T, Sebomani Chimbetu, Trevor Dongo, nevamwe vakatiwandei vachange vachiridza before isusu.
Mukupeta edu hurukuro yedu mukoma jaa, mombotipawo kanzwisa kechimbo chenyu icho chiwatora mari zvingatarisirwe nevatsigiri venyu nhasi.
Nothing I need to do in my mind. Ahatani, dadamu kakungenjani Inini hangi chagoni, sauma moyo kungenjani Ahatani, dadamu kakungenjani Inini hangi chagoni, sauma moyo kungenjani